Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 17, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Matongerwo enyika haasi ekupokana. Matongerwo enyika haasi ezvibhakira. Haasi emakuva. Chero tikaenda kumakudo haana kupata sezvizvi.
Mutungamiri webato rinopikisa reTriple C vaNelson Chamisa vanoshanyira mhuri yenhengo yebato ravo yakapambwa nekupondwa kumabvuku vatapfuma neimasaya uko vakurudzira hurumende kuti itore matanho ekudzivirira dambudziko rekupambwa kwevanhu. Chikwata cheEuropean Union chakaongorora sarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu munyika chinoti Zimbabwe Electoral Commission haina kufambisa sarudzo idzi sezvinotarisirwa, uye European Union haisi kuzoramba ichitsigira Zimbabwe nemari yekufambisa nyaya dzinobata sarudzo. Hama neshamwari vanoungana pamunamato wekuenekana nemutambi wenhabvu aive nemukurumbira Raman Gumbo kuulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti TCCC vaNelson Chamisa nhasi vashanyira mhuri yenhengo yebato ravo yakapambwa kumabvuku yakazowanikwa yakapondwa vatapfuma neimasaya vachibata maoko pamwe nekuchema nayo vachikurudzira kuti hurumende yeZANU-PF itore matanho ekumisa dambudziko rekupambwa, kushungurudzwa uye kupondwa kwenhengo dzebato ravo. Mutoro wedu wenhau Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuruzhinji rwevanhu rwaungana runosanganisira vatsigiri vebato ravo vaunganawo pamba pavamasaya kumabvuku masikati, vachamisa vati zvinorwadza zvikuru kuti nhengo dzebato ravo dziri kuramba dzichipambwa nekutsakatika, asi hurumende yeZANU-PF isina matano ainotora kuferefeta nokugadzirisa dambudziko iri.
What is even shocking is that there is not a statement from government.
Chinotishamisa ndechekuti hakuna kana mashoko enyaradzo kana kubatawo maoko kwakaitwa neZANU-PF nehurumende yayo kunyaradzawo mhuri yafirwa kana kuedzawo kugadzirisa kupedza nyaya dzehuipi nekushungurudzwa kwenhengo dzedu.
Vachamisa vati hurumende yeZANU-PF haidi kugadzirisa dambudziko iri nekuti ine ruoko munyaya dzekupambwa pamwe nekushungurudzwa kwevanopikisa hurumende, vachishora nyaya yekuurayiwa kwevanhu nekuda kwezvematongerwo enyika, vachiti kunyangwe mhuka chaidzo hadzidaro.
Matongerwo enyika haasi ekupokana. Matongerwo enyika haasi ezvibhakira. Matongerwo enyika haasi emakuva. Chero tikaenda kumakudo haana kupata sezvizvi.
Asi vebato reZANU-PF vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya, vachipa divi rebato ravo iro riri kupomerwa mhosva dzekupamba vanopikisa. Mushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kumashoko muZANU-PF vafarai Marapira vanoti basto ravo harishamiswe nemashoko avachamisa, vachiti TCCC yagara inongotaura mashoko emanyepo kusvibisa bato ravo nehurumende iri kutonga.
Isu vebato rinotonga reZANU-PF hatinyanyoshamisika nemashoko anenge achinzi atsvagwaiwo navachamisa, nekuti veopozisia ndo basa ravo rekutaura zvinhu zvisina kuzadzikiswa noumbowo. Vanongonakidzwa nokushama muromo wotaura zvinhu zvekwavanenge vasina kuswera.
Vanongorora nezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rePeople's Unit Party vaHebert Chamuka vanoti ZANU-PF inoratidza kuti ine ruoko panyaya yekupambwa nekupondwa kwenhengo dzeTCCC sezvo ine chinangwa chekuparadza bato iri nekuti ndiro bato guru rinopikisa uye rinotsigirwa nevakawanda.
Nyaya yemaabductions, nyaya yekurohwa kwavanhu, nyaya yekunyangariswa, nyaya yekuitwa zvese zviri kuitwa vanhu, specially veTCCC, inyaya yekuti ZANU-PF inoziva kuti TCCC ndo strong opposition muZimbabwe. Ende Zano PF ine shungu yekuti TCCC inofanira kunge yapera before 2028.
Pare zvino hapasati paitwa tsvakurudzo yekuti vamasaya vakafa sei sezvo ongororo iyi kana kuti postmortem isati yaitwa. Vamasaya vakapambwa zvondora pfuura nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZano PF pamwe nevasori ndokuwanikwa vakafa kuCleveland pedyo nemugwagwa weArcturus. Urongwa hwekuradzikwa kwavo wanzi uchazivisiwa nekufamba kwenguva. Vamwewo vanongora nezvematongero enyu nebe masangana norwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International vari kukurudzira hurumende kuti iongorore nekupedza nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvikuru sei nengo dzeTCCC. Kupambwa nekupondwa kwavamasaya kunouya nguva pfupi dzimwe nengo dzeTCCC dzinosanganisira nengo yeparamende vachakudzwa ngadzihore nevaive mumiriri wemabhuku Tafara muparamende vaJames Chidhakwa dzichangobva mukupambwa nekuitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori. Muzinda weAmerica muZimbabwe wakaburitsawo mashoko ekushoropodza nyaya dzekupambwa nekupondwa kwevanhu ukakurudzira hurumende kuti iferefete nyaya idzi zvizere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Chikwata cheEuropean Union chakaongorora sarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu munyika chinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC haina kufambisa sarudzo idzi sezvinotarisirwa, uye European Union haisi kuzoramba ichitsigira Zimbabwe nemari yekufambisa nyaya dzinobata sarudzo. Asi ZEC inoti yakatevedza mitemo yese inobata sarudzo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau padande mutande vari kuBrussels kuBelgium, uko kune muzinda wesangano remubatanidzwa wenyika dziri mugungano reEuropean Union, mukuru wechikwata cheEU chakaongorora sarudzo vaFabio Massimo Castaldo vati changa chiri chishuwo chavo kutura mashoko ari mugwaro iri vari muZimbabwe sezvinongoitwa kunyika dzimwe dzese, asi hurumende yemuno yakavaisira gokora. Vati pane zvizhinji zvinoda kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuti sarudzo dzinotevera dzive dzakachena.
Kune mitemo yakawanda inoda kutevedzwa munguva yesarudzo isina kunge yakatevedzwa neZEC. Iyo ZEC ngaisaita sekuti ine divi rainorerekera mubasa rayo. Mitemo yemunyika yakafanana nemopa ngaienzanise munhu wese.
Vakastaudo vatiwo danho rakatorwa neEuropean Union rekumbomira kuwanisa ZEC mari nechekuita nesarudzo richaramba rakadaro kusvika iyo ZEC yava kuita sarudzo ichitevera mitemo yese inechekuita nesarudzo. Asi mutauriri weZEC vaRodney Kiwa vati sarudzo dzakaitwa nemazvo.
Isu seZEC takateedzera mutemo unotitungamidza papa kuti tosarudza sei, tinoita sei, takateedzera izvo. Yes, machallenges akaitika hatirambi, but nyaya yekuti hanzi takanga takarerekera kurekera uku kana kudismiss it with the contempt that it deserves.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vaudza Studio 7 kuti gwaro rechikwata cheEU rekupedzisira iri rabaya dede nemumukanwa.
Hapana kana umwe chete akatenda kuti election dzakafamba zvakanaka. Ende tinorumbidza chirongwa chatogwa neEU kumbobata mari kuti ZEC haina kodzero yekuti ingopiwa mari kuti ipfachure chete isiri kuita baza rofanira kushanda mari iroyo.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU PF vaFarai Marapira vanoti European Union iri kutaura zvemugodzi matsuro.
Kana iri nhau yemari ngavachengete mari yavo. Isu hatina mbobvira tati hatigoni kuzviitira maelection. Maby-election tiri kungoita vanhu achingofamba zvakanaka. Uyezve kuti titeeredzane nemashoko ekuti mapato anoti kana kusina kukunda wangu achida kuti akunde votanga kutsoropodza, hatinyanyobatikana nazvo isu seZANU PF.
Studio 7 yaedzawo kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava pamwe chete nemunyori mubazi iri Ambassador James Manzou vanga vasiri kudavira mbozhanare dzavo. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti sarudzo dzakaitwa pachitevedzwa mitemo yenyika uye hakuna sarudzo dzichaitwa kudzamara muna 2028. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari sachigaro wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanotiwo danho ratorwa neEU harishamisi nekuti sangano iri ragara riine divi rarakarerekera.
Ndinoona sokuti vanyanya pachikero chavo kuenda kurerekera kudivi ravaida nekuti kana zvinhu zvisina kubuda sezvavanga vachitarisira musarudzo kazhinji vanhu vekunze kwenyika kunyanya iyo European Union vanenge vachiona sekuti Zimbabwe Electoral Commission haina kuzvimirira.
Mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti kusawaniswa mari kweZEC neEuropean Union kunogona kukanganisa basa rekomisheni iyi.
Tinoviziva isusu kuti ZEC yakanga ichingova nezvigozhero zvekuti izadzikise maelections aya, zvigozhero zvemari. Saka kushayikwa kwerubatsiro urwu kuchaita kuti upenyu uome nekuti sarudzo hadzizozadzikiswi zvakanaka.
Mugwaro ranhasi, chikwata cheEU chakaongorora sarudzo chatiwo mitemo yakafanana nemopa uye sangano refaz ndizvo zvimwe zvakakonzera kuti sarudzo dzisaitwe nemazvo munyika sezvo paive nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu. Mashoko aturwa neEU ekuti ZEC haina kuita sarudzo sezvinotarisirwa ndiyo mamwe chete akaturwa nemamwe masangano akauyawo kuzoongorora sarudzo muna Nyamavhuvhu anosanganisira resadac, African Union nereJimmy Carter Center. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi panguva iyo paine kuratidzira kwevatsigiri vemapoka maviri aya munyika dzakasiyana-siyana veruzhinji vachikurudzira kuti hondo iyi ipere. Vamwe vagari vemuIsrael vane hama dzavo dzakatapwa neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo vari kuenderera mberi vachikurudzira mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu kuti vaise zvese zvavanokwanisa kuti hama dzavo dzidzoke dziri mhenyu. Israel inoti haisi kuzomisa hondo iyi kusvikira vakatapwa vose vadzoswa neHamas. Bazi rezveutano remuGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vanodarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000. Israel inoti vanhu vashayawo muhondo iyi munyika mayo vave kudarika chiuru nemazana mana kana kuti 1,400. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato reTriple C mudunhu reNorth America vatim Muringai kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya yehondo yemuIsrael ichanetsa pakuti Israel iri kuramba kuti Palestine ive neone state autonomy. Iyo vada kuramba vachiocupy Gaza apa nyika dzese including United States dziri kuda two state solution ino exclude Gaza. Gaza inenge ichibelonga to the Palestinians. Saka ndo pane nyaya yehondo ipapo.
Munoona vaviri ava vachizokwanisa kutaurirana here kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichipera? Nekuti tiri kuona kuti pane vanhu vari kurasikirwa neupenyu munyika mbiridzi.
Kupera kwaichatoita ndeko kutoona kunge vatopinza vanhu vanenge vakaita sana Russia kuti vauye kuvazobatsira kumediata, nekuti ivo vari kusapotawo nyika dzakaita sana Iran nemaHezbollah nezvakadaro daro. Saka ngavataurirane nevanhu vese vane interest muhondo iyoyo kuti zvinhu zvipere.
Tinoona kuti nyika dzakadai seAmerica uye zvemasangano akadai seUnited Nations nyanya World Health Organization vanga vari kukumbira kuti pamboita atingati aye mahumanitarian breaks, asi tiri kuona izvi hazvisi kuitika pari zvino. Chii chinofanira kuitwa kuti tionowo pachizowanikwa pachimbomiswa kuti pawanikwe chikafu nezvimwewo zvakadai semishonga zvichienda kune vari kuGaza?
I think chinonyanya kukurudzirwa ndechekuti America inofanira kutaura naPresident veIsrael Netanyahu, nokuti ndo vari kupesedzera nyaya yekuti iende pamberi. And then vePalestinian Authority vanofanira kutaurawo navo nemaArab Nations avo neHamas kuti vadzore tsvimbo, nokuti zvino izvi vanhu vari kunyanya kukuvara vana, vanhu vechikadzi, ana baba vasinei nehondo iri kuitika.
Tombotarisa kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika dzemuMiddle East, munoona kuchikanganisika here pamusoro pehondo iyi?
Ini handione zvichimisa anything, nokuti Zimbabwe it is a sovereign state. Saka shamari dzedu neshamari dzenyika dzakawanda hazvimiswe nekurwisana kwavanenge vachiita.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato reTriple C mudunhu reNorth America vatim Muringai vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Zimbabwe yaparura chirongwa chemazuva 10 nematanhatu chekurwisana nekushungurudzwa kwevanhu mudzimba zvikuru vanhukadzi. Izvi zvaitwa pamberi pezuva rekutanga kucherechedzwa kwechirongwa ichi runove musi wa25 mbudzi chichipera musi wa10 mbudzi ndinodzokorora chichipera musi wa10 zviita. Dingindira regore rino rinoti Investing to Prevent Violence Against Women and Girls, iro rakanangana nekudzivirira vanhukadzi nevanasikana kubva kumhirizhonga. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakasaina bhiri rinoshanda kwenguva diki rinobvumidza kuwedzerwa kwemari inoshandiswa nehurumende. Danho ramisa kuvharwa kwehurumende kwanga kuchitarisirwa mangwana dai hurumende isina kuwana mari. Izvi zvaendesawo mberi gakava muparamende nenhengo dzebato rinopikisa reRepublican Party mugoredzva panguva iyo rubatsiro kuhondo dzeUkraine neIsrael hwaramba hwakamiswa. Rubatsiro rwatanga kupinda mudunhu riri kure reLokgodi nemamwe matunhu muSomalia zvichitevera mafashamo akauraya vanhu 32 nekusiya mazana ezviuru asisina pekugara. Vanhu vakawanda munyika vanoti vari kutadza kumhangara nyaya dzavo kumapurisa sezvo munzvimbo dzavanogara musina makamba emapurisa ari pedyo navo zvikuru kumaruwa. Hakusi kumhangara chete kwavanoti vanoda, asiwo kuti vange vachichengetedzwa nemapurisa munharaunda dzavo. Nonora Ijena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanogara munzvimbo dziri kure nemaguta nemadhorobha vanoti vanotomanikidzwa kukwira mabhazi kana michovha kunomhangara nyaya dzavo kana kuti vawane rubatsiro rwemapurisa. Vamwe vanoti nekuda kwekushayikwa kwemakamba emapurisa nyaya dzakawanda dzinopedzisira dzangoturikwa dzisina kumhangarwa. Mumwe anoti akatadza kunomhangara nyaya yake yekubirwa chigayo kumhondoro mudunhu reMashonaland West vasimbarashe muneri vanoti vakatozokwanisa kunomhangara kwatopera mazuva matatu. Asi vamwe vakabirwa musi mumwe chete navo vakatotadza kunomhangara zvachose sezvo vainge vasina mari yekufambisa kunomhangara kuchegutu uko kwakareba makiromita 30 kuchibhadharwa madhora ekuAmerica 2. Mugaro wekumasasa kumashonaland East vamacho dzisengwe vanoti vanomanikidzwa kuenda kuchivhu kana kufeatherstone kunomhangara nyaya izvo zvinoda mari yekufambisa madhora ekuAmerica 3 yavanoti vanenge vasina.
Nyaya iri kuitika ndeyekuti zvonizvo mapolice station ari kure, izvo zvinotoda kuti titoenda kuchivhu kana kufeatherstone, izvo zvinonge zvichida kana mari yetransport.
Mambo Zimunya vanimrodi Zimunya vedunhu reManicaland vanoti vamwe vagari havareberwe nemufambo wekuenda kunomhangara kumapurisa chete asi kunyange kuenda kunomhangara kwamambo chaiko. Mumiriri weCaribba mudare reNational Assembly vari nhengo yeCitizen Coalition for Change kana kuti TCC vaShine Gwangwava vanoti dambudziko rekushomeka kwemakamba emapurisa ririmowo mudunhu mavo.
Saka chakaipira kushayikwa kwemapolice station ndechekuti munhu akasungwa, for example ari pamusamba kana pakasvisva kana bhazi risina kuuya, munhu anogona kuita 2 days achiri paarea ipapo asati atakurwa kuenda kuziyakobvu.
Vagwangwa vanoti mapurisa emumamisha kana kuti neighborhood watch ndiwo anowanikwa nyore munharaunda dzakawanda, asi dambudziko nderekuti anenge asina kudzidziswa basa zvakakwana zvinozoita kuti nguva zhinji paite ropa rakaipa pakati pavo nevanhu vemunharaunda.
Chimwe chinhu chinosiririsa ndechekuti vanhu vanozosunga vanhu ivavo maconstablary, maspecial constablary yaya anenge achigarisana nevanhu ivavo muarea, hazvizopa chimiro chakanaka kuti vakamusunga munhu iyoyo munhu anogona kuzosvika achida kumukuvadza.
Dzimwe nguva nekuda kwekuti kamba dzemapurisa duku dzinenge dziri kure nekamba hombe musungwa anogona kuita mazuva asati asvika kumatare edzimhosva izvo zvinonzi negweta rinomirira kodzero dzevanhu vaalec muchade hama kutyora kodzero dzemusungwa
kana tichaje ofisi iri kure saka taakukuchengeta patakakusungirira pamuti kana muhozi kana mumba kana neimwewo nzira zvayo nekuti chiteshini chiri kure saka kodzero dzake dzine zvisungirire dzichimuita kuti iye abve asunungurwa ipapo
gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti mapurisa ndiwo anoziva nzvimbo dzinoda kuvakwa makamba sezvo achishanda nevanhu zuva rega rega
vasaremapurisa ino zvotikana komishina general ivaemapurisa risa ministeri kundova police station kuti vane maitiro avanoita mapurisa ndino criteria vanoziva zvemaitirwo azvo nezvinodiwa
mutauri wemapurisa munyika assistant commissioner paul nyati vanobvuma kuti panoda kuwedzerwa nzvimbo dzekumhanyarira munyika
communities vakaona kuti ivo vagari venzvimbo pane area yavanoti inoda police station vakasununguka kunoona officer in charge vakasununguka kunoona officer commanding district naofficer commanding province votaurirana kwoita majustification kunzvimbo yakati panoda police base here panoda police post here kana kuti police station
vanyati vanoti nzvimbo dzakawanda dzinoda kuvakwa dzimba dzekumhanyarira kusanganisira nzvimbo dzakagariswa vanhu patsva
remember nzvimbo dzinochinja magare evanhu kadzimwe dzinowanda vanhu dzimwe dzinoenda dzichita vanhu shoma saka zvinhu zvese izvozvo zvinoda kutariswa remember tine land reform program yakaitika itse process yatingati isusu haiteri nhasi kana mangwana
munyika mune makamba emapurisa anodarika mazana mashanu pamwe nemakamba madiki kana kuti police post anodarika makumi mapfumbamwe hatina kukwanisa kuziva uwandu hwemapurisa asina kudzidzira basa zvizere sezvo assistant commissioner nyati vati vanotorwa mumatunhu zvichienderana nekukura kwenzvimbo pamwe nebasa rinenge riripo ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
Hama neshamwari dzaungana nhasi masikati mubulawayo Amphitheater pamunamato wekuonekana nemutambi uye murayiridzi wenhabvu aive nemukurumbira Raman Gumbo. Mutumbi wake wakapinda munyika nezuro kubva kuBotswana uko akashayikira musi wa10 mwedzi uno chinove chishanu chapfuura. Izvi zvauyawo apo kwaitwawo munamato wekurangarira vanhu 22 vakashaya mutsaona yemumugwagwa webulawayo Bait Bridge nechipiri. Hurumende ichikurudzirwa kuti iumbe homwe inobatsira vanenge vasangana netsaona. Raman Gumbo ari kutarisirwa kuradzikwa mangwana kuLady Stanley Cemetery makare mubulawayo. Ivanzi Sininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvemutambo wenhabvu uye vakambovewo mutambi uye murayiridzi wenhabvu vari mukuru wesangano reCM International Soccer vaCharles Mhlauli kuti tinzwe maonero avo.
Raman takabva kure and takashanda PSA for a long time. Unozvati ndakakocha Caps United na Raman before ndomazva ndakazobva ndakuenda kuGerman. But before that vanhu avazviziva kuti ini naRaman tatagara tine ushamwari unobva kure kubva mazuva ake achiri kutamba kusvika patime yaakazotanga kukocha imwe team yainzi Bulawayo Wanderers asati atanga kukocha Highlanders ari apisei namatinda we
zvamunganongedzewo zvakakosha panhoroondo yeupenyu hwaRamani ndezvipi?
Chinhu chakakosha pandicho kuti vanhu varangara kuti Ramani anga ari munhu anga ari one of the best soccer coaches muZimbabwe. Saka nyika pache zvayarasikirwa ende zvinhu zvinongorwadza kuti makoaches edu emuZimbabwe kazhinji kacho havanyatsoremekedzwa vachiri kurarama and kuzobva kuti Ramani akazoshayikwa akukocho kuBotswana akamboenda kuMalawi akazodii munhu akakocha national team munhu angadai ari pane chimwe chinhanho chekubatsira kana kuti bhora renyika vanhu vakadai vanongada kuti tivasimudzire kuita kuti bhora redu rienderere mberi saka kurasika kwaRamani hakusi kurasikirwa kwemhuri yekwaGumbo chete asi kurasikirwa kwenyika.
Ko zvekuti hurumende yapa ruremekedzo rwegamba tanzwa kuti vapiwa state assisted funeral munozvionawo sei?
Zvangondiitopo kugadzikana kuti government yaita state assisted vari kubatsira saka zvinongopoka mukagadzikana pati kurasika kwaramana kurasikirwa kwenyika
tiri kunzwawo nezvekushaya kwaGeorge Chigova munewo here zvamunozivawo nezvake
uyu uyu mukomana uyu anga achiri mwana mudiki ithink anga ari about kana kusangana ari ma30 something saka zvinhu zvakangooma kuti munhu angoti achiri kudai achiri ne lot to offer uko ashayika saka ndomumarwadziro akunge zvichikoita
avanga vari nyanzvi yezvemutambo wenhabvu vari mukuru wesangano renhabvu recm international soccer vachals mushauri vari parunhare kuboston muno maamerica naivan zininga westudio 7 muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nanyanduri aita mukurumbira ngoni dzasheparadza anozivikanwa nerekuti mambo guramatunhu achibva kumasvingo mambo guramatunhu ari kuparura damba refu rake idzvamangwana rinonzi zvombo pamutambo uchaitirwa kujason pepo little theatre kumusha weeastley ngatinzwei hurukuro yaaita naivan zininga westudio 7
Tereri stendri kwa mambo gura matunu Dile nyanji Ye manju ya na msikanzu wachi Aya sinunzwa nyanduri
Saka dambare fuiri rinonza nezitararo
Auba murangu rinonzi zombo Rinova auba mwarechi piri Kupandi chitanga kudetemba
Manga muri kupi kubajo kwa mai lonja album irori
Jason Pepo Little Theater ku Eastleigh Maharari Kupanungu wadza 5 kushuka nungu wadza 8 maneru
Parukunzi zombo hapo Musima kuti dzosera kuhondo ere Ndezvipi zombo zvamuri kutaura
Paruti zombo hapa Kune chombo chinovaka kune chombo chinoparadza Inini ndaka asaruza kushanisa neti mbudza angu Se chombo chinovaka na raunda yangu
Tere mumba mangu anopinda ndine munhu mumachira Tine vanasi munhu kuswera nekabudura Nichitarisa mudzimai wangu paanomenura Saka pano ndichiswera ndakamudhura Ndozvakamuchatisa kuroora Rume wepa nekuwa
rinoorora Saka netembo idzi namanzwa aine unyanzvi uhwu chombo chinoadresa matambudziko atiri kusangana nawo akaita saiwayaya ende ndichokurudzirawo kana ari maartists mamwe kuti mukuimba kwatiri kuita vananyandiri mukunyandura kwatiri kuita ngatishandise ati yedu sechombo kuvakiridza nharaunda yedu
vanoda kukutevererai vanodawo kuuya kumitambo yenyu kumashow yenyu iwaya vanokuwanai kupi
zita ndi mambo gura matunu pa social media saka mukafollowa mambo gura matunu ipapo ndinokanda information yes about kunowanikwa album ukaenda pa YouTube tange riripo mukaenda pa Instagram tange tichingoposta information yakawanda maringe nealbum irori uye parinowanikwa
mashoko amunoda kupawo vatsigiri venyu nevanokuteverai ndeyekuti kudini
mashoko andinosiyira vatereri ndinoti upenyu idunga munhu pfungwa dzemunhu ndicho chombo chake dzinogona kushanda kumuparadza kana kumuvaka ndatenda
chitipai kamwe chete timbokati chikwake hoza friday vanzwe vatereri kuti mangwana kunenge kunei
akakambo kanonzi miri kwatakaenda kandakaficha anonzi Darlington Tanganyika kana kuti mofu kanotaura miringwa kana matambudziko anosanganikwa nawo nemazimbabwean kana vana vevhu vakaenda kune dzimwe nyika uye nezvishuwo zvavo kana zvaigoneka saka vateereri ngavanakipe miri kwatakaenda sina mai yakuenda
manga muchinzwa netombo inonzi mhiri kwatakaenda kubva padamba refu rinonzi zvombo muhurukuru yamanzwawo zvakare yamambo guramatunhu vachitaura naivan zininga westudio 7 vari kumasvingo musakangano wachirongwa chedu chelive talk na8pm apo tiri kutarisa nezvegwaro raburitswa neeu rekupedzisira pamusoro pesarudzo dzezimbabwe ini ndini jonga kandemiri ndokusiyai mina taboka ncive
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesihlanu mhla ka 17 kuLwezi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
What is even shocking is that there is not a statement from government to convey condolences, to discourage this kind of tyranny and terror.
Umkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa namuhla uhambe wayakhalela imuli yelunga lebandla lakhe elithunjwe ngeviki edluleyo latholakala lifile uMnumzana Tafumane iMasaya eMabvuku. Ikula lamazwe yaphetheya elabuya lazohlola ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoncwabakazi le-European Union Election Observer Mission namuhla lethule umbiko walo wokugcina ogcweleyo phezu kokhetho lolu. Iziphathamandla ze-United Nations zithi ukuswelakala kwamafutha emota kwenza kube nzima ukungenisa usizo lokudla lokunye eGaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa namuhla uhambe wayakhalela imuli yelunga lebandla lakhe elithunjwe ngeviki edluleyo latholakala lifile uMnumzana Tafumane Masaya eMabvuku lapho asole khona uhulumende we-ZANU-PF esithi uyaphambili ngokuhlukuluza lokubulala abalandeli be-TCC. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Khuluma esendlini yomufi eMavuku namuhla uChamisa usule kakhulu ukuthunjwa lokubulawa kukaMasaya esithi lokuyibudlova obudlulise amalawulo obungamelanga buvunyelwe eZimbabwe. Uthe njalo kusobala ukuba uMasaya wabulawa ngabantu beZANU-PF ubona athi babusa ngendlela ehlukumeza uZulu. Wengeze wathi okubuhlungu kakhulu ukuthi iziphathamandla zebandla elibusayo lezikahulumende azikethule amazwi zisola isehlakalo lesi kumbe ukududuza umdeni kaMasaya.
What is even shocking is that there is not a statement from government to convey condolences, to discourage this kind of tyranny and terror.
Okumangalisayo ukuba akula loba ilizwi elivela uhulumende weZANU-PF ukududuza labo abakhalayo lokulungisa indaba zokubulawa kwabantu. Kuyacaca ukuba yibo abambulalayo.
Ekhuluma phambi kombuthano wabasekeli be-CCC ahambe labo ukuyaduduza imuli kaMasaya, uChamisa uthe amalunga ebandla lakhe athwele nzima ngokuthunjwa lokuhlukuluzwa ngabantu abanakekelwa ukuthi ngabacuphi abasebenza leZANU-PF. Khona athi kuveza sobala ububi bombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMasaya uthunjwe ngesikhathi esemkhankasweni okudingela ibandla lakhe usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections emzini weTafara Mavuku. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Farai Marapira usole amazwi kaChamisa esithi ibandla lakhe alilani lodlakela oluselizweni kanye lokubulawa kukaMasaya.
If one is to look at Mr. Chamisa's actions, it's either he is lying, he is delusional.
UMnumzana Chamisa ulamanga, akuchoyo akusiqiniso. Siyakwazi ukuba soloko kwaqala uhulumende wethu. Umongameli Mnangagwa nguye yedwa othi abantu kabathandana. Bathethisa umongameli malanga wonke ebulenjini beTwitter.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza nebandla lePeople's Unity Party, uMnumzana Herbert Jamuka uthi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF yilo eliphatheka kuzehlakalo zokwethuselwa kwabantu.
Ukunyamalaliswa kwabantu nokubethwa kwabantu nokukidinetshwa kwabantu lawa ama-abductions ayenzwa neparty yeZANU-PF. iZANU-PF iproblem yayo ayifuni istrong opposition in Zimbabwe. iZANU-PF ifuna ukubusa yodwa ngoba iZANU-PF iyasaba ukuthi 2028 ingadliwa neparty ye-TCC. Because since Emmerson Mnangagwa ewinile ngo 23 August ngo 24 August azange ayenze any development.
Abemuli kaMasaya labebandla lakhe bathi bamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba ukwazakale ukuthi ubulewe njani kumbe ubulewe yini i-post mortem okumele yenziwe izingcwethi ezizimeleyo. Isidumbu sakhe satholakala siganyuliwe umzimba wonke ngezikhali i-CCC ethi kungaba ngamabhemba. Amalungiselelo omngcwabo aqale namuhla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnodolozi Ndlovu.
Ikomishini kahulumende ebona ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission isola kakhulu izehlakalo zodlakela oluphathelane lezombusazwe kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamnumzana Thafumane Masaya. Lanxa ingacacanga ukuthi ikhuluma ngodaba lukaMasaya, ikomishini le yethule umbiko othi iphakathi kokuphenya zonke izehlakalo zodlakela esezibhahile kulezi nsuku ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections. Ikomishini le ithi labo abahlukuluza abanye kumele babekwazi ukuthi umuntu wonke olelengele lokusekela ibandla lifunayo engahlukuluzwa. Ngokunjalo ithi abantu kumele bahlalisane kuhle ngokuthula kungakhathalekile ukuthi basekela liphi ibandla. Ibandla lethupu silithu Masaya uthunje wabulawa ngabacuphi labasekeli bezanu-PF, kodwa ibandla elibusayo liyakulandula lokhu. Baningi abasekeli be-CCC asebethunjiwe batholakala betshayiwe balimala kakubi kusikhatshana nesedluleyo, futhi bagoqela omela abasakhulayo ePhalamende uMnumzana Thaku Zwangadziwore. Ukuhlaziya umbiko weZimbabwe Human Rights Commission, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungule zombusazwe uMnumzana Efi Dlela Ncube.
IZimbabwe Human Rights Commission yenza kahle ukuthi ikhulume lokho, kodwa ukubalulekile ukuthi isukume njalo yenze ibuye iqondise lamazwi kulabo okudala baqalisa ukunyamalalisa abantu, betshaya abantu, belimaza abantu. Singakhohlwa ukuthi udlame lolu esilubonayo luqale khona le after independence ngo-1980. Ngo-1981, 82, 83 bekuqhubeka kulodlakela. Bakhona ababekhona ngaleso sikhathi, bakhona abalokhu bekhona namhlanje ababephathekile kulolo dlakela, abalokhu bephathekile kudlakela lwanamhlanje. Ngakho iZimbabwe Human Rights Commission kayingenzise engathi ayikwazi ukuthi udlame luvela kubani, ngubani onyamalalisa abantu, ngubani otshaya abantu, ngubani ongafuni ukuthi kube le mbono ephikisayo. Kayiqondise kuleyo muntu, isho ukuthi bani, yekela ukubulala abantu, yekela ukutshaya abantu, yekela ukunyamalalisa abantu. Ibuye njalo ikhuthaza amapholisi ukuthi enze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo. Yikho kuzaletha inguquko lokho.
Ikhomishini lencube siyabona ukuthi yethule umbiko isola nje udlakela, kayizange icace ikhulume ngokubulawa kukaMasaya. Ungathini ngalokho?
Ibifanele imqambe lo ekhuluma ngaye akungalinganiswa inyoka ngenxoza yona ikhona. Iyabulawa ibisimezwa yona leyo inyoka yakhona. Kuyazakala njengoba ngike ngathinta ukuthi abanyamalalisa abantu, abatshaya abantu, abalokhu bakwenza eminyakeni yonke le edlulileyo ukuthi ngobani, lokhu beyekelwa beqhubeka besiya phambili. Kanti-ke laba abanyamalaliswayo ababuleweyo kumele sibaqambe ngamagama. Umuntu kasonani, umuntu akukhulunywa ngaye sengathi kukhulunywa ngomoya. Kumele kuqanjwe ukuthi ubani oyehlelwe isiga esinje sibangelwa ngusibani bani, akungaqhubeki futhi khona lokho. Yikho kuzaletha inguquko ngale ndlela sebenza ngayo, bengathi babambi lahle lithisayo akusoze kusebenze lutho. Bamele bona babe yibo abasukuma bakhulume, ngokuba bafakele khona lokho ukuthi bakhulume bavikele amalungelo abantu bezimbabwe.
UMnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ugokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
The Voice of America.
Iqula lamazwe aphetheya elabuya lazohlola ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoncwabakazi ele-European Union Election Observer Mission namuhla lethu leyombiko walo ukugcina ogcweleyo phezu kokhetho lolu. Lagcizelela ukuthi aluqhutshwanga kuhle lolukhetho njalo amalungelo oluntu kazange ahlonitshwe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni owenzelwe enkundleni yebulenjini eyeZoom eseBrussels, isiphathamandla seEuropean Union umnumzana Fabio Massimo Castaldo ugcizelele asebeke bakukhuluma ukuthi ukhetho lolu kaluqhutshwanga kulandelwa iziqondiso zomhlaba ezilawula ukhetho olukhululekileyo ngenxa yezahlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu phambilini kokhetho langemva kwalo.
All our process curtailed fundamental rights and lacked a level playing field, which was compounded by intimidation.
UCastaldo wengeze wathi umanyano we-European Union uzaqhubeka umise uhlelo lwawo lokuphathisa ikhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngemali engena kuzigidi lezigidi baze basuthiseke ukuthi likhomishini isiqhuba ukhetho okhululekileyo. Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza uncome abe-European Union ngombiko wabo.
Incwadi ebhalwe ngabe-European Union itshengisa sobala esasivele sikwazi mayelana ngokhetho eZimbabwe. Kulunya besithi room for improvement, nxa besitsho njalo abelungu batsho ukuthi kuyabe kukhona okusilelayo. Njalo ukhulunywa besithi i-election was disorderly, kusitsho ukuthi vele bekungahlelekanga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Menzi Nkomo uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende laye alalele izicwayiso ze-EU ukuze aqondise amaphutha awenzayo ekuqhubeni lolu khetho.
Ya, iripoti ye-EU mna ngase ngiyibonise. So hayi, akula nto embi ngeripoti ivele isobala, that is nje sivele sibesikhalele khona lokhu. Ubuhle kwayo ukuthi lama-recommendation, so sicela ukuthi uhulumende athathe ama-recommendation onala afakiwe asebenze ngawo, siqhubekele phambili njengeliso.
Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marabira yena utshele iStudio 7 ukuthi umbiko we-EU awubakhathazi ngoba ukhetho kudala lwadlula.
We are not content because they're just stating their opinion, and as for funding, we are better off without their funding, like we've always said. We are not bothered, we are not worried by opinion.
Besethula lumbiko abe-EU Election Observer Mission bafake imicijo engamachumi amabili lanye 21 yokucabisa uhulumende ngendlela amele aphathe ngayo ukhetho. Bathe kumele kuguqulwe umthetho we-maintenance of peace and order ngoba ulokuncindezela thize abakubone ngesikhathi sokhetho. IZEC bathi kayimelanga ilawulwe ngamabandla ezombusazwe njalo kumele yethule impumela yokhetho ngesikhathi. Bakhuthaze njalo ukuba uhulumende abe lendlela ebalulekileyo yokuqhatsha abahluleli bemithethwandaba ukuze ingasetshenziswa ukuphazamisa inhlelo zelizwe njalo kungabi lokuhlukuluzwa kukaZulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iziphathamandla ze-United Nations zithi ukuswelakala kwamafutha ezimota kwenza kube nzima ukungenisa usizo lokudla lokunye eGaza. Inhloko ye-World Food Program yona ithi isimo asisamanga kuhle eGaza njengoba abantu sebephelelwe ukudla. Iziphathamandla zeGaza zithi abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanye sebebulewe kusukusela ngesikhathi lempi iqhamuka kulandela ukuhlaselwa kwe-Israel liqembu le-Hamas elafakwa iMelika kuluhlu lwama-terrorist. I-Israel yahlasela eGaza kulandela ukuhlasela kwe-Hamas okwabulalisa abantu abedlula inkulungwane lamakhulu amane. Ingcwethi zezombusazwe ziqhubekela phambili zikhuthaza ukuthi amacele omabili akhumisana nomlotha njengoba limpi sibulalise abantu abanenyi njalo kusetshenziswe imali eningi kakhulu kuyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe owake waba ngumgcini sihlalo enhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-Triple C.
Well, kuyatshengisa ukuthi nxa sikhuluma ngomhlaba siyananzela ukuthi kulamanye amabodies esiwananzelelayo o-United Nations, sinanzela ukuthi amabodi anjengalawo sikhanyimakuka lezinto enzengalezi ezingathesheli amalawuli kuze lendlela okuba nabancane. Kodwa-ke kukhanya ngathi amazwe azijulele ama-super powers anjengabo-America kukhanya ngathi abathethezele empini yani. So ungananzela kuyinto ebuhlungu kakhulu, asakwazi ukuthi kanti bonxa kuvunyelwa impilo yani iqhubeka ukuthi abantu abanelandelana kubhizi yamabhizinisi omifasilathi kuphela nya asikuzithi kuyatshengisa ukuthi engxenye emhlabeni lapha amabhodisi nayo siwakhangeleleyo bona bo-United Nations abakhanya ngathi nxa bethatha izinqumo bathatha izinqumo ongathi bayathatha amacele ngoba khathe siyabona nxa i-Israel okudiwe ama-missile khona bana eGaza kusegcene ukubona bazithulele. Sina sesihle sibona ukuthi bona bahamba le-Israel kodwa-ke kuyinto ebuhlungu kakhulu okufanele ime masinga ngoba leyani into nxa ingabanjwanga kuhle sibona sikakwemena ukuthi ngagcina sigcina futhi kwenye i-world war yesikhathi hayi ngabanjwanga kuhle ngoba ngeza amasokuvungama lapha amazwe asevungame emaceleni bagcina bejoyina khona bana sibona kuqalise enye impi ezagcwala umhlaba wonke esikhathi.
Ngokwenzakalayo lokhu kuyini okungenziwa ukuthi kuphangise nje ukuthi kulungisiswe impi le imiswe ingakamemetheki kwezinye indawo?
Well, eqinisweni njengoba vele ngathi ngathi silengathi esisebenza lapho sizigayo kungaze yathola isimthinti silabo o-United Nations bonabo. Into phela engasedela into umbhobho leyani ephoswayo lama-grenade lamabhombo aphoswayo asoze ayiqedi impilo yayo. Impilo yayo ukuze iphele sokubala ukuthi kubizwane kukhulumiswane. Kanti vela nje indlela khona abantu bangaxabana bayakhulumisana kubonakala akulungiswe ngomlomo ngoba ukuthi kuthiwa kuyalungiswa ngempilyana asibone kulunga and nxabele kube qhubakebephuza hhayi sibona kungene impi yesikhathi. So-ke kungcono basiyakunandelele ngoba kuyaa kuthiwa abantu abaningi bayala macala and futhi not only that singakhona bethi impilyana iyadura kakhulu emhlabeni kulama-resources afakwa khona banendleko ezibhekezela khonapha ezinganceda abantu abadurekayo ezinganceda amanye amazwe alamanye amakhalamitis amadisaster siwabonayo kodwa ukugiza kudlalisa imali kudewana nembobo dala ama-missile kuthithile izinto kudlala impahla and yona impahla futhi izafundisa impi le isibheli lapho ezaphela khona kubuye kwathiwe futhi abantu abanezimali ezidlaliswayo thine sibona ngathi hhatshi umhlaba ukuvula amehlo ukhangele imisa impilo yani abantu bafunisana kwedlula.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe wakwaba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-Triple C. Lamhlanje uZulu wakobulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni imuli zalabo ababhubhele engozini yomgwaqo oya eBeitbridge kunsukana ezedluleyo, kubika uAnastasia Ndlovu.
Ubulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni izimuli zalabo abatshone engozini yomgwaqo oya eBeitbridge kunsukwana ezedluleyo. Lingozi ibulele abantu abangamachumi aphezu kwamabili lambili kwasinda oyedwa owesifazana owelatshwa esibhedlela sempilo. Umabhalane weMathebeleland South unkosazana Latiso Dlamini Maseko uthi uhulumende uncedise ngamadola eZimbabwe ayizigidi ezimbili isaka lomumbu lokubekwa komufi ngemuli ngemuli, njalo uhulumende ulakho ukusala egcine imuli zabatshonileyo.
Sizalandalo lokudla ezimulini okuzavele DMB lezindaweni ezijiyeneyo ukuthi siphathise labo abayabeka izihlobo zethu.
Umnumzana Mhlaleli Mpofu osebenza ukuthwala abantu eMax Garage uthi ukhala lemuli ezilahlekelweyo.
Bafowethu abasebenza labo bonke loba ngababala ngamagama ngiyabazi kubuhlungu kakhulu and siyaye sizwe kuthiwa kulama accident fund kwamanye amazwe besifisa ukuthi ma kungabe kunjengalokhu lathi sikuthole kuyi-sevisi nyana kunjengalokhu.
Umnumzana Khumbulani Mpofu odabuka enkayi uthi kubuhlungu okubehleleyo.
Nasiyakhala sibezingabomalayitsha ikakhulukazi bapolisi layitshe labo ochief odlozi udlozi umehloli ugilbert umkharat unyona ontuthuko ochief oedson utobias kubuhlungu futhi abanye nje balibela amagama kodwa kubuhlungu okwenzakeleyo yazisho njalo isikhaya ukuthi balicebe ebulungiseni imigwaqo amagodi sitomash.
Uhulumende uthembise ukuthi uzancedisa izimuli zabafi bonke abatshonele kulingozi ukuze bayebekwa lapho okufunwa khona imideni yabo. Abamankampani ancedisa ngezikhathi zemfa eze-Kings and Queens le-Doves amanyane lohulumende ukuncedisa ukubeka abatshonileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikwaBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalandeli benguqu imuli labanye abavela endaweni ezijiyeneyo babuthene eBulawayo Amphitheatre bevalelisa umufi owakwadlalela iHighlanders leqembu lesizwe njalo waba ngumqeqetshi wodumo uRaman Gumbo. Isidumbu sake sifike koBulawayo izolo sivela eBotswana lapho afela khona ngeviki edluleyo. Uzabekwa kusasa eLady Stanley Cemetery koBulawayo. Sixoxe ngembali yomufi lo ake waba ngumqeqetshi weqembu lesizwe njalo engumqondisi we-CM International Soccer khona lapha eMelika umnumzana Charles Mhlawuri.
Raman ngathi mina kuyamphatha ngoba uRaman sisuka kude sisonke and ngathi indaba ende banzaba ukuthi ngamafitshane uRaman ngaba mazi esahlala ku-Italy and mina by then lami ngangisasekusense kuma-juniors and then but sasizwanana ngoba mina ngangiyi-one year behind uNorman Mfumbo kusense kuma-juniors but we used to look up to abantu abanjengabo Raman but waya and then uRaman wagcina esecoacha iBulawayo Wanderers ama-juniors mina that's the time mina ngabe ngicoacha amaZulu and then wasesuke sisiya kuwa ngu-assistant kamadinda kuwa-Highlanders and then after that kwaya wagcine senguye head coach but mina lo Raman sasizwana nongayenziyo and sasebenza sonke and sagcina sesicoacha sonke ku-Capes United ngo-2002 ngingakayi e-German ngamjiya mina secoacha ku-Capes sasiye-German but sasilokho sizwanana and secoacha imota action mina ngu-Capes United waya ku-national team and stuff like that so ngathi imbali yami lona Ramani inde but into eqakathekileyo lapha yikuthi uRamani waye umqeqeshi omkhulu and was a very good coach ama-results akhe akhona abantu bayawazi.
Sibona lapha umsebenzi eliwuchazayo owenziwa ngumuye libona sengathi abaqeqeshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe bayaqakathekiswa na.
Into enganiyamphatha yikuthi nje ama-coaches aseZimbabwe sometimes I don't know, maybe it is or I don't know why, but abaqakathekiswa kangaka sani what they deserve. Raman did a lot and into enganiyanginika nje ungani ngiyahlaliseka ukuthi i-government ayingenele yathi izancedisa ukumbeka and if you know what they're doing so khona kuyena lako kuqakathekile but into yabe iqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi khona i-journey uhambo lukaRaman waqeqesha i-national team wasuke waqesha eMalawi wasuke waqeqesha eBotswana but nxa esenza konke lokhu thina-ke eZimbabwe siya singabona abantu abanjalo ngokuthi how best can we utilize abantu anjengaboRaman ukuthi sigive lofe i-game yasekhaya. So mina yikho kungani kuyamphatha khona kauthi ama-coaches amaningi asesiswele umhlaba wonke yet ekhaya where lapho kuzini ngabayasebenza khona bencedisa kunganabaqakathekiswa kangako.
Lo ube ngumnumzana Charles Mhlawuri owake waba ngumqeqetshi weqembu lenguqu lesizwe njalo esengumqondisi we-CM International Soccer khona lapha eMelika.
Was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi we Afro Jazz Music uCharles Banda owazakala ngegama lakhe lokucula elithi Mahlaba. Yena ucula engobulawayo, asizwene xoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Sekazi uzokwetshisa lati namhlanje asizwe imbali yakhe lokuthi uzalwa mbani
founder member of Sunduza Dance Theatre Simon Rainbow Dr. Mahlaba Banda ikho lapha engathola khona igama lona leli so ngakubona ukuthi kungcono ngiqhubekele phambili ngani ngesiko elaliphushwa ngubabami ngomsebenzi osenzwa ngubabami ekuqaleni vele since into yakhona isegazini mina bengidlala ibhola imbali yami from junior level up to the Premier League sibili besidlala ibhola a professional footballer sibili.
Wenzeka Charles uSimon wayicula imbube yena ke uMahlaba wasengena njani kwezomculo?
Ngithe ngena emculweni ngo-2013 kwasekuyisikhathi lapho ubabami eseshona khona ashona khona yikho lapho engangena khona emculweni. Umculo wami kuthiwa yi-Afro Jazz Music. Emculweni wami sengenze amadlaladi amabili then idlaladi ekade ngililontsha ngomgqibelo 11 November bekuthiwa Imizwa Feelings.
Ndi umculo wakhe uMahlaba wathi ndikangane kuzangene kwezomculo
inspiration mina ngithethe kubaba wami the late legendary founder member of Sunduza Dance Theatre Simon Rainbow Dr. Mahlaba Banda then ekusebenzeni kwami ngiseza imbuku ikho lapho engingazikhava khona ukuthi no I have a chance ukuthi ngakwazi ukwenza ama instrumentals then ngasembona ukuthi ukuze into yami ibe into ehlalayo mana ngenze imusic that will last music that will last forever like so Afro Jazz.
Ngakatiphethe Mahlaba umculo wakho bengawuthola ngapi abalandeli bakho?
Music yami ibili ama videos ongena ku-YouTube ukhona ama social media engizi ami ku-Instagram is Charles Mahlaba Banda ku-Twitter is Charles Mahlaba Banda again Facebook is Charles Mahlaba Banda YouTube is just search Mahlaba ya appear yonke into
yo umuntu we-Afro Jazz lo balaleli otha kamnandi uMahlaba onedlalati lakhe elitshisayo elithi Imizwa. Ngibasilaye kuhlelo waza ozo Friday namhlanje impelasono emnandi igama lamu yenza Jesus Sibanda.
Good Life Talk namhlanje sikhangela udaba lokwethulwa kombiko opheleleyo oweqembu le-European Union Observer Mission elabuya lazohlela ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoNcwabakazi lonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.